Chikwata cheZimbabwe Heritage Team ichi chakaumbwa nevasikana vaviri vanobva kuZimbabwe Tariro naTapiwa Kandemiri avo vanove vanasikana vemutori wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri uye vari vatambi vepamusoro vemutambo uyu. Tariro anoti afara kuti vakatamba vakapedza vari pakati kwezvikwata zvina zviri pamusoro zvisinei nematambudziko avanga vakatarisana nawo.
Ndikuzwa kufara kuti ini nasisi vangu patakatanga kugadzisa timi tainetsikana kuti tichawana here vanhu vanoda kutamba, tini tiri vangani, tichasvika sei ikoko, mauniform tawana kupi, asi vanhu vakawanda vachibatsira kuti tisvike panapa patiri tauya neshamwari dzedu.
Mumwe wevatambi vechikwata cheZimbabwe Tandi Chisango akabva kuDallas kuTexas anoti afarawo kuti pave nechikwata cheLacrosse chinomiririra Zimbabwe. Murairidzi wechikwata ichi Mark Mozaya anoti akashamiswa zvikuru nematambiro akaita vasikana ava achiti vakanga vasina kunge vawana nguva yakareba yekugadzirira vari pamwe chete.
We didn't really get a chance to play. Everybody met like on Friday.
Hatina kuwana mukana wekugadzirira. Takasangana musi wechishanu tikaita musangano padande mutande reZoom tikataura nezvataida kuita. Vasikana vari muchikwata vanogona mutambo uyu uye vatamba zvakanaka vakabatana.
Tapiwa Kandemiri akavimbisa kuti gore rinouya anoona chikwata chavo chichisimudza mukombe weHeritage uye kutonokwikwidza kumakukwikwi epasi rose emutambo uyu.
Nekuhwina kwataita kubudirira tiri panamba 4 pagore rekutanga zvinototibatsira because tatone vanhu vakutoti gore rinouya tida kutamba nemi. Saka gore rinouya tenchidza kuti this year, first year takapinda tiri number 4, next year tikuya tiri number 1.
Mumwe mubereki wekuZimbabwe aivepo achionawo mitambo iyi amai Irene Bepete vakakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica kuti zvitsigire chikwata ichi gore rinouya.
Tiri kuona kuti vasikana vedu ava vanyatsotimiririra senyika yeZimbabwe zvakanaka chaizvo. Tinongokurudzira kuti varambe vari gemu irori, kuti vechidikiwo varambe vachionawo kuti gemu iri rakakosha sei, nekuti ramangwana tudiki twese twasikana twatiri pano kwatomotivhesa kuti vatambo mitambo iyi.
Mumwe mubereki ane mwana anotambawo lacrosse akauyawo kubva kuDallas mudunhu reTexas amai Chisango vanoti vanofadzwa zvikuru nekuti pave nechikwata chinomirira Zimbabwe mumutambo uyu mumakwikwi makuru akadai. Vachikurudzirawo mhuri yeZimbabwe iri muno muAmerica kuti ibude ichitsigirawo vasikana ava. Makwikwi eHeritage Cup anoitwa gore roga roga aunganidza nyika dzinopfuura makumi maviri dzinosanganisira China, Israel, Jamaica, Mexico, France neGermany. Chikwata cheZimbabwe ndicho chega change chichibva kuAfrica. Nyika dzakawanda dzakakwikwidza makwikwi eHeritage Cup aya dzakaashandisa segadziriro yemakundano epasi rese eWorld Lacrosse Championship egore rino ayo achaitirwa kuyutika muguta reNew York muno muAmerica. Makwikwi eHeritage Cup aya akanangana nevatambi vemutambo uyu vari muno muAmerica nechinangwa chekushambadza mutambo uyu kuunganidza mari pamwe nekuunganidza zvikwanisiro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.